Xiphawu, xiphawu,
Mupupo.
mupupo, mupupo,
Mara.
mara, mara,
Kurara.
kurara, kurara,
Maruapa.
maruapa, maruapa,
Kuruka.
kuruka, kuruka,
Kusa.
kusa, kusa,
Masaga.
masaga, masaga.
Rusuku.
Masuku, masuku,
Kashamu.
kashamu, kashamu,
Mushana.
mushana, mushana,
Kushura.
kushura, kushura,
Mashita.
mashita, mashita,
Kushuka.
kushuka, kushuka,
Kutanda.
kutanda, kutanda,
Mutanzi.
mutanzi, mutanzi, Vatanzi, vatanzi,
vatati,
vatati, vatati,
avato,
avato, avato,
kutuma,
kutuma, kutuma,
kutwa,
kutwa, kutwa,
zintha,
zintha, zintha,
utano,
utano. Othano,
Mathuku.
Mathuku, Mathuku,
Kuthusa.
Kuthusa, Kuthusa,
Kutsutsuruka.
Kutsutsuruka, Kutsutsuruka,
Utsu.
Utsu, Utsu,
Matsu.
Matsu, Matsu,
Kutsamika.
Kutsamika, Kutsamika.